chinhu chekutanga ndechekuti semasangano akazvimirira oga hatisiri vanhu vanoda lawlessness kana kuti varipo kuti nyika isave neupfongi hwemutemo tinokurudzira chaizvo kuti nyika iwe pasi pemutemo asi zviri kuitika muzimbabwe ndezvekumbunyikidza kodzero dzevanhu nekuvhara nzvimbo inoshandira masangano akazvimirira oga avo vari kunzi vanofanira kuti varejiste kana vachipinda mumarural district councils vanofanira kuti vange vakanyoresa kunana district coordinator ende tinoziva zvekare kuti patinoedza kuti tinorejista tinonzi tinyore thesis ende kazhinji kacho havatobvumi kuti uregiste saka chinangwa chacho ndechekuti macso asaoperate munzvimbo dziri kusangana nematambudziko emhirizhonga zvikuru sezvematongerwo enyika ende totarisawo kuti mutungamiriri wenyika vaemarson munangagwa 2 weeks ago vanga vachitaura vari kugokwe vachiudza vatsigiri vavo kuti munofanira kungwarira mango kana vachiuya kuno nekuti maagents eregime change saka munofanira kudifenda nzvimbo yenyu zvinhu zvakadaro zvobatanidzwa nemitemo iri kuiswa yekunzi patriotic bill tvo act zvinhu zvinoita kuti yatingati criminalization yemasangano akazvimirira oga zvinokwanisa kuti upenyu hwedu hupinzwe munjodzi
vadzikiti pindai otinzwa
chekutanga ndoda kutaura kuti ndinekushuva kukuru kukuru kwazvo nekurasikirwa kwatakaitwa navabhiwa mazira tinobva kubatikana zvikuru zvinoti mhuri yavo ngaichenda inotarire vazorodzwe nashe mukuchema kwavari kuita ikoko zvinisese panguva inosevahe mhuri yezimbabwe yekuchema vabhiwa mazira ndichibva ndada kuti ndipinde mukati munyaya yedu nyaya iripo yakatarisana zvikuru vepvo act and the patriotic bill vakanangana nekutarisa maprivate voluntary organizations riripo pakuchengetedza avo vari kutemha mari nezita rezimbabwe neavo vari kubvisa mari vachiti iri kuya munyika yezimbabwe muzvinangwa zvavanenge vakatara panofanira kuva neguideline yatinoziva tose kuti kana iri organization inofanenge inenge nemaobjectives nemaends nemission statement yayo izvozvo zvofanira kunge zvichiongororwa zvichitariswa kuti zviri necessary here paenvironment yavanoda kuti vaoparitive vacho dambudziko riripo nderekuti pane kakuzoitika kanga kakuitika kumashure uko kwatinoziva tose nekuti kwanga kwakuti zvimwe zvinouya zvakawandiswa kunzi aiwa kuda kubatsira vanhu vemuchimarimani pedyezvo zvaakuitwa tumapepa mukati pemapato enyika kuti kahuka ipao tokavhura dzimwe dzingopada vakuti vana kanekaredio kari kubatabata dzimwe dzingova masaisai asingatenderwe zvingachibatika munyika yezimbabwe saka izvozvo zvinokonzera kuti sehurumende inge ichikwanisa kutidzika mutemo unochengetedzawo maeven airspace yenyika unochengetedzawo zvakare even mabatirwo maorganizations vanyika anenge achipuhwa marika
maguu pindurai zviri kutaurwa navadzikiti
uku kumbunyikidza kodzero dzevanhu kudzokera kumashure kubva paunity yatakaona muna November 2017 pakabatana vane vezimbabwe ruling party opposition civil society vachiti taakuda kudrowa line in the sand kuti zvanga zvichiitika kumashure kwese uko zvapera taakuda a new dispensation a new democratic dispensation saka vamunangagwa tingati vabackslider kana tishandisa language yereligion munhu adzokera kumashure aakutodarika udzvaniri hwavamugabe nekuti vamugabe pavanga varipo bhili raitaurwa nezvaro asi harina kubvira rakambopaswa kuita mutemo
vadziki tichikoti gaga muchipindura ipapo hanzi vamunangagwa vadzosera nyika kumashure
vamunangagwa haana kudzokera kumashure asi vari kusimbaradza mutemo yenyika nekuti tinorarama by the rule of law and my actor they go through parliament they go through my consultations